Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya voyambira nezvekukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwehondo yekuUkraine.
Takagara pamusvitsa musi 21 kusvika nhasi kufunga kwane 5 months kana zvichitaka. Beto tive pano takapisirwa kunonzi kuwater low farm. Takapisirwa ikoko ndobva taiswa paroad pano pachiwa village 1. Kubva kwauya mapurisa ndobva tirova ndobva tibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano.
Vamwe vanhu vakadzingwa pane rimwe purazi vopedza mwedzi mitanhatu vachigara pamene pedyo nemigwagwa. Indwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe sezvo vakagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza zvinodiwa pamutemo. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chavo chechipiri chekuti vatongwe vachibva kumba kana chikumbiro chavo chekutanga chakarambwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravakarembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vaDoug Coltart vaudza dare kuti vakarembera vakasungirwa nyaya isina maturo uye vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pasina chikonzero. Vakarembera vakasungwa mukati meguta reHarare nemusi wechina chapfuura vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anonzi aisanganisira Constable Manyeruke. VaColtart vaudza dare kuti mapurisa akaudza vakarembera kuti vaivarovera kuti vainge vakapfeka zvipfeko zvinoenderana nebato ravo reCCC. Vatiwo kunze kwekuvarova kumusana pahuro nepasi petsoka mapurisa akanonoka kuvaendesa kuchipatara. Chiremba akatanga kuona vakarembera Dr. Jonathan Fernandez vanotiwo vakaona vakarembera vakakuvara zvikuru kuHarare Central Police Station. VaColtart vanoti pamusoro pazvose izvi mapurisa akagarisa vakarembera muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Vaudza dare kuti vakarembera vakasungwa panguva dzekuma 8:30 mangwanani emusi wechina asi vakazoendeswa kudare nemusi wemugovera kuma 2 masikati padarika maawa mana enguva yavaifanira kuenda kudare. Musi wemugovera dare rakagara muchipatara kuparenyatwa sezvo vakarembera vasingakwanisi kubuda muchipatara. VaColtart vati nekuda kwaizvozvo mhosva yavakarembera inofanira kuraswa.
Yesterday and today we made an application seeking to enforce Karembera's right to personal liberty. That application was based on 4 grounds. One, that he was over detained beyond the 48-hour rule required by the constitution. Number 2, that he was tortured in custody, rendering his entire arrest and detention illegal, and therefore he ought to be released.
Nezuro nanhasi tange tiri mudare tichida kuti vakarembera vasunungurwe nekuda kwezvikonzero zvina. Chekutanga chekuti vakagara muusungwa kwenguva inodarika maawa makumi mana nemasere anodiwa iwo pamutemo. Chechipiri ndechekuti vakatochwa, izvo zvinoita kuti kusungwa kwavo kusave pamutemo, nekudaro vanofanira kusunungurwa.
VaColtart vatiwo vakarembera havabvumirani nemashoko emutauri wemapurisa vaPaul Nyati ekuti vakasungwa vachida kuparadza chiubwa chambuya nehanda. Vakarembera pachavo vanoti vaive mamita Anodarika mazana matatu kubva pachiumbwa ichi. Pane chimwe chikumbiro chavo kudare vakota advati kana chikumbiro chavo chekutanga chikasatambirwa nedare vanoda kuti vakarembera vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Asi vachuchusi panyaya iyi vari kupikisa zvikumbiro zvese zvavakarembera vachiti vane umbo hwakasimba hunokwanisa kuti vakarembera vabatwe nemhosva. Vanotiwo vane vafakazi vashanu panyaya iyi. Vanotiwo vakarembera havafaniri kutongwa vachibva kumba nekuti vanogona kuramba vachipara mhosva yakaita seiyi sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelection. Vakarembera havana kukwanisa kunge vari mudare sezvo vari kurapwa kuchipatara. Mapurisa akarova vakarembera akasungwa asi hatina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yavo yave papi sezvo mutauri wemapurisa vanyati vati vange vasiri muhofisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro manheru kuti Russia inogona kukanganisa mashandiro emakombiyuta emakambani emuAmerica kana wokushandisa zvombo zvine muchetura muUkraine apo pave kusvika mwedzi kubva Russia yapinda muUkraine zvechisimba. VaBiden vakaudza chikwata chavana muzvinabhizimusi vemuAmerica kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanga vasingatarisiri kubatana kwepasi rose mukushoropodza danho renyika yavo rekurwisa nekuda kupamba Ukraine, vachiti pari zvino vaPutin vave parumhananzombe. Ukuwo mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura nhasi parunare naPope Francis vachiti vakasununguka kana Vatican yakayananisa gakava riripo mukupedza hondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia munyika yavo nechisimba. VaBiden vari kutarisirwawo svondo rino kusimuka vakananga kuBrussels kuBelgium kumisangano mitatu yakakosha iri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muUkraine. Nemusi wechina vaBiden vari kutarisirwa kupinda mumusangano wegungano reNATO, musangano wenyika dziri mugungano reG7 pamwe nemusangano weEuropean Council. Misangano iyi yakanangana nekutsvaga nzira dzekumisa nadzo kurwisa kweRussia muUkraine, uye vaBiden vanotarisirwa kuzoenda kuPoland mushure memisangano iyi. Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti rwendo rwavaBiden kuBrussels runoratidza kuti hondo yeRussia neUkraine yasvika kumakata zvekuti yave kutoda mitekwa-tekwa yakaita savana vaBiden nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope dzakasimba kuti vaise misoro pamwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Rwendo rwavaBiden runoratidza kuti hondo yokuRussia nokuUkraine yasvika pamakata chaiwo. Ava kutoda vakuru vakuru venyika vakaita sana President Biden vachindosangana navamwe vana president wokuEurope uko nedzimwe nyika dzakasimba chaizvo dzinonzi G7 idzo kuti vataure pamusoro pehondo iyo nokuti iri kuenderera mberi. Zvekare kuenderera mberi kwacho kuri kuafekta pasi rose sokuona kwatiri kuita isu. Zvinhu zvakaita sepetro zviri kukwira, zvekare tinonzwa kuti zvinhu zvakaita sewiti namafetiraiza zviri kuUkraine, Russia, Belarus hazvisi kufamba kuinda kumativi mana epasi rose azvinofanira kuenda. Zvinotarisirwa kuti zvichazowedzera nhamo pasi pano chaizvo nezhara yakakura chaizvo vanhu vachishaya mafetiraiza, chingwa nezvimwe zvese zvinogadzirwa negorosi zvichikwira. Saka ukaona vakuru vakuru vakaita sana vaBiden voenda havangofambi, nyaya yacho yatotsviriridza vanenge vachinotaura kuti vodini.
Asi tingaona here paine shanduko inokonzerwa nemisangano iyoyo?
Ndinoona sokuti shanduko inogona kuvapo tichitarisa kuti Russia yeke zvino izvi inenge iri kugwadamiswa namasanctions. Saka panondoungana vakuru vakuru vavanenge vachitaura zvekare kuti vangapamhidzira zvehere mamwe masanctions, vanenge vachitaura zvekare kuti vangawedzera here zvimwe zvombo kuUkraine. Tiri kuona kuti Russia nhasi uno chaiwo maairport mamwe nedzimwe ndege dzato dzinga vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vakawanda vachiri kukwanisa kuenda kuRussia ikoko. Saka zviri kubuda apa zvinenge zvikuru chaizvo zviri kufambirwa navakuru ava zvokuti mazuva ari kutevera hazvikakamadzi kuona mukuru werussia vaputin vachiti ngatichitaurirana sezviri kutaura mukuru weukraine kuti wasvika panguva yokuti wakuchida kutaura one on one.
Asika Professor Masocha, tiri kuonawo iyo Russia inenge iri kunzi iri kutowedzera kukanda kwairi kuita zvombo kuukraine.
Zvairi kuita Russia zvinoratidzawo zvekare kuti yaakupererwa nezvombo, nokuti tinoona kuti zvimwe zvombo zvavari kushandisa zvavanoti mahypersonic missiles, mamwe anomhanya chaizvo kudarika kana saundi chaiyo, zvinoratidza kuti vaakushaya maweapon, vaakusvika kumagumo kwokushandisa zvombo zvavo. Vaa vanhu vari desperate, tinoziva kuti munhu kana aiswa pakona chaipo unoshandisa zvose zvaainazvo. Saka tinoona sokuti kwaakunosvika kumagumo kwokuti vanoti tashandisa zvose zvatiinazvo, hatisi kuda kuzoshandisa manuclear weapons, machemical weapons. Saka taakuchitaurirana nokuti vadestroya nyika chaizvo, zvokuti vanoona kuti vakazotora nyika yeukraine zvichavanetsa zvekare, nokuti vanenge vasina zvombo zvakakwana sezvavakava vainazvo pakutanga pavatanga kurwisana neukraine.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica, muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzikama ibere, vanoti sangano ravo harisi kufara nekutyorwa kwarinoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa nemamwe mapato panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabyelections. Vatiwo kusabuda pachena kunoitwa neZimbabwe Electoral Commission kuchapawo kuti vamwe vanhu vatadze kuvhota vashaya mazita avo pagwaro revavhoti. Asi mapurisa nevezeki vari kugara vachiti vari kuita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, vachiti mamwe mapato ndiwo ari kusvibisa mazita avo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navabere nezvenyaya iyi.
Pane macomplications akati wandei, isu seZim Rights tanga tiri kumamana kwakasiyana-siyana tichimonita zviri kuitika izvi. Pane zvinhu zvakati wandei zvatiri kuona. Chekutanga izvi chiri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemabyelections, inyaya yekuti vanhu vazhinji havana kuwana mukana wekurejista. Mucharangarira kuti zveti paya paiida kuita blitz, vakabva vakanzura blitz, vakazotanga kurejista vanhu mushure mekunge mabyelections aanaunswa. Saka zvinoreva kuti voters roll rakavhara for these by-elections. Vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuregista. Saka ndochimwe chezvinhu zviri kutishungurudza. 2 weeks ago tanga tiri kumasvingo tichimobilize edu vanhu kuti vaende kunovhota. Tikatosvikawo pamuzinda weregistration wacho wezeki, tikasvika nevanhu vedu na12 non, tikaudzwa zvedu kuti vanoregista avapo. Saka tanga tine vanhu vanga vauya vachida kuzoregista kuvhota. Zvinongotipa an insight kuti nyaya dzekuregista kuvhota idzi dzanga dzakamira sei.
Zvimwe zvamuri kuona zvisina kunyatsomira zvakanaka ndezvipi?
Chechipiri chiri kunyanya tishungurudza inhau yezvi yemahunga-hunga atiri kunzwa pamusana pevoters roll, kuti integrity yevoters roll. Tava nenguva tiri pasi pechirongwa cheZimbabwe Election Support Network tichikurudzira kuti ZEC ngavaite independent audit yevoters roll, asi vanoramba vakandonyera zvimiti munzeve. Saka panozoya maorganizations akaita sana pachedu kutiudza kuti voters roll rakakuvara pakati nepakati, vari kufila an information gap. Semaziviro yenyu kuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero yekuwana information, zvikuru sei kana iri information inotibatsira to exercise kodzero dzedu. Saka nekuda kwekuti ZEC aisi kuteerera zvatiri kudaidzira zvekuti ngavaite independent audit yevoters roll, kazhinji tinozoona vanhu vaakutotambira zvinenge zvichibva kune avo vanenge vazvipira havo kuti vanoda kushandisa maresources avo kuita audit yevoters roll. Pane kugumbuka nekuda kwaizvozvo izvo, vezeki vanofanira kutokorokotedza macitizens vobva vatanga chirongwa chekuti vaite build confidence yes. Kuti aiwa paya pari kunzi pakati, izvi ndo zvatiri kuita, izvi ndo zvatiri kuita. Saka inyaya dziri kutishungurudza, chechitatu chiri kunyanya kutishungurudza inyaya yeviolence, tichimunoona kuti kuMidlands vanhu vakatorasikirwa neupenyu nekuda kwenyaya yeviolence. Tiri kuramba tichiona hate speech ichitenderera kuma election campaigns. Tukamba tuona mapurisa vachi ingasia nema election campaigns. Izino kanganisa credibility ya my elections. Kuma shingo kwa tangatiri last week taituona mapurisa wakazi pakata. Wachimanyisa mazimota awaya emfura ni mroti. Zino pawa nukushka. My elections inguwa yukufara kutiwa nutawana omukana. Kukuti pfungwa zedu ziswe mupoto yekubika upuno. Asikana taa kuona wanu wa kutipakata. Maelections ano wanguwa yekushka. Izi ndozi kunyanya kuti shunguruza na nyaya mapa elections.
Avanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzika maibere. Vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti kutanga svondo rapera vashandi vehurumende vakatanga kuwana mari itsva dzavakawedzerwa nadzo nehurumende pamihoro yavo. Mwedzi wapera hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi vayo vose mihoro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvichidzoswa kumwedzi wandira gore rino pamwe chete nekuvapa zana remadhora emari yekuAmerica. Mari iyi inonzi ndeyekubatsirikana uye iri kuiswa pamusoro pemadhora 45 kana kuti $75 yekuAmerica avanga vachipiwa semari yekubatsirika munguva yeCOVID-19. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti mapurisa, mauto pamwe nevarairidzi vakatowana kare mari itsva idzi. Mamwe masangano evashandi vehurumende akanga achiramba kutambira mari idzi achiti ishoma uye dzakanga dzaiswa pasina kuwirirana nevamiriri vevashandi. Asi vamushango vanoti kuuya kwadzo hakureve kuti nhaurirano nehurumende dzave kuzomira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatanga kuwana mihoro yavakavimbiswa nehurumende. Mwedzi uno vashandi vehurumende vakakwanisa kuwana zana remadhora ekuAmerica kututsira pa 45 avakanga vapuwazve ari ekunze. Saka tingangoti kubatanidza pamwe chete vakukwanisa kutora mari yavo kubhengi inoita 145 emari yekuAmerica. Izvi takatoona kuti vanopfeka mayunifomu nevarairidzi vakatokwanisa kuwana mari idzodzo sezvakawiriranwa nehurumende.
Tinoona kuti kune mamwe mapoka evashandi vehurumende anga achinyunyuta achiramba iyo mari itsvai vachiti ishoma. Hurukuro dziri kuenderera mberi here panyaya yemihoro?
Zviro kwazvo hurukuro hadzimiri. Nyaya yekukurukura nenyaya yezvemihoro yevashandi chinhu chinoramba chichingoitwa. Kana tichinge tawirirana nehurumende pane zvawiriranwa, hurukuro hadzimiri. Saka chinhu chinoramba chichingofambira mberi. Saka izvezvi tatambira mari idzodzi, tiri kutotarisira zvekuti tigotanga zvekugara pasi nehurumende, nokuti chinhu chinoramba chakatarisirwa kuti choda kuramba chichitaurwa nezvacho nguva nemisi kusvika tasvika patinoda sevashandi nehurumende pamwe chete.
Tinoonawo kuti kune varairidzi vari kumiswa mabasa vachinzi vakakundikana kuenda kumabasa kubva pavhurwa zvikoro. Zvii zvamuri kuitawo imi sesangano?
Inyaya yekuti varairidzi vanomiswa mabasa inyaya yatakaona sechinhu chinosuwisa pakati pevashandi vehurumende, nokuti matambudziko avo akauya kubudikidza nenhunha dzechokwadi. Saka takambogara pasi tikanyorawo gwaro ratakaendesa kubazi rezvedzidzo, takanyorawo gwaro ratakaendesa kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tikanyorawo zvegwaro kumunyori mukuru mubazi zverevashandi vehurumende tichida kuti vationi reunyaya yatatarisana nayo. Saka izvi zvose tinongotarisira kuti zvichaitwa neunyoro kuti vacharegererwa.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vasiya vafa nechirwere ichi vari zviuru zvishanu nemazanamana nemakumi 2 nevapfumbamwe kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi 6 nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Vamwe vagari vekuhurungwe kusanganisira rimwe svikiro vapedza mwedzi mitanhatu vachigara pedyo nemugwagwa sezvo hurumende yakundikana kuvagarisa patsva mushure mekuvadzinga pane rimwe purazi nechisimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mhuri idzi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi reWaterloo iro rainge ranzi njerava James Chigwedere neMatare. Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita 10 vachityira kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa. Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndiamai Emma Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye hurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Takangogara kubva musi wa21 kusvika nhasi kufunga kwane 5 months kanditaa taita kuti tive pano takapisirwa kunonzi kuWaterloo Farm tapisirwa ikoko ndobva taiswa parodhi pachiuwa village 1 ndobva kwauya mapurisa ndobva atirova ndobva atibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano.
Amai Munyaradzi avo vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura zvekudya uye vana vava havasi kuenda kuchikoro.
Vana ndivo murungoona sari apa hapana akaraenda kuchikoro vakangogara kakadambudziko reche rakakura zvokuti kana chikafu chacho hatina tiri vanhu varongoraramawo zvongoti tiri parodhi hapana zvokuita hatina misha tinda kwokuenda.
Mumwe agere pamugwagwa ndiamai Fatima Adams vanoti vave kutorarama nemaricho.
Tinda kumaricho kana wamaricho kanoshanda pamunhu kana bhagedhi kuya wogaisa wodha rikapera wodzokera hazvino zvatinongoita vafa vatina.
Patabvunza kuti mapurasitiki avakavakisa zvitumba zvavo vakawana kupi, amai Memory Magaramombe vati vakapiwa nevachairi vedzimotikari hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonyeti.
Matende tiri kutokumbira mapurasitiki aya kuna matraki dhiraivha anonge achikrosa, ndiwo anototibatsirawo tovaka dzimba. Zuva rikauyawo matende aya anenge akudambuka nezuva, mvura youyawo, mvura inenge ichipinda mudzimba. Saka dai mari totibatsirawo nematende vamwe tingayamurika.
Patabvunza kuti sei mazuva ano vanhu vakawanda vari kuburiswa mumapurazi pasina zviri kuitwa kuti vawaniswe nekukurumidza pekugara, Gweta Guru muChinoi Vaposo Nono vanoti mutemo wekubvisana panzvimbo hauna basa nekodzero dzemunhu anenge achibviswa panzvimbo.
Mitemo yedu haisinganya kutarisa zirikutadza here kodzero dzevanhu kunyanya saka mitemo yedu yezvino
Vakatema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo muchakabwa naNias Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yava yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu. Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye varisachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu reHurungwe vaEndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera vatizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nonorai Jena.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti haisi kuona paine munhu akapona pakadonha ndege mhando yeBoeing 737 nezuro iyo yainge yakatakura vanhu 132. Ndege iyi yaibva kuguta reKunming ichienda kuGuangzhou. Chikonzero chekuti yakadonha sei hachisati chazivikanwa, asi vanopa rubatsiro vari panzvimbo yayakadonhera. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vapinda muzuva repiri nhasi vari kudare reCongress muWashington DC, uko vari kubvunzurudzwa pasati patorwa danho rekuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica kana kuti Supreme Court Judge. Nhengo dzedare reSenate dziri kupiwa mukana wekuvabvunza nezvenhoroondo yavo munyaya dzezvemitemo. Vakasarudzwa vanenge vari mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare iri munhoroondo yeAmerica. We'll be right back. Gavana vebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vari kuyambira kuti mitengo yezvinhu munyika ichakwira zvichikonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Zimbabwe inotenga kunyika mbiri idzi gorosi, gas, mafuta ekubikisa nezvimwe. Asi vamangunjwa vanoti vari kutarisira kuti mitengo yezvimwe zvicherwa ichawedzera zvichabatsira Zimbabwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Mangudya.
Because of the conflict ku Russia ni kuna Ukraine, that conflict is not my prices ari kukwira nyika dzose. Zimbabwe is not excluded. The fuel, petrochemical product, my commodities kakana wheat, commodities like crude soya oil, but also my commodities that I find in the gold. Mana nickel, aqua, so we need to look at the balance. The net effect to Zimbabwe, we think and we know it's going to be a positive net effect. Was in my price, the idea came that in my middle of the number of Quirao, in my price, in my HPH, in my future Quirao, I still want to cash individual. We export more than we're importing. So I can make effect of positive for Zimbabwe, but in terms of inflation, we need to, it's exacerbating about the high inflation in Zimbabwe because of that my price, the NFU.
Ko hurumende haisi kufungawo here kuti ideredzewo mutero wemafuta ekufambisa dzimotokari nemimwe mutero inobhadharwa pakutenga zvinhu kunze kwenyika tichitarisa kuti zvinhu hazvida kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi iri kuUkraine iri kurwiswa neRussia?
Ndinofunga government yedu inozviita. Handiti makaona mazuva akapfuura, mazuva avhiki akapfuura government inzi ya I now could pass the increase the fuel to the consumers. It means it is a ready to get it's a possibility, and it's a solution, and it's advisable to do so.
Sakapa inflation munofunga kuti ichange iri papi hondo iyi ikaenderera mberi, Dr. Mangudya, matanga here kuita calculations matsva?
Tichikuti study the impact, as I said, zvine benefit, zvine negative. The positive effect in my price increases. My positive, I know we are going to my exports are going to change. The negative, you know, like my imports, I know that you import, you know, this imported inflation, which becomes a pass through into our domestic prices. But we are still studying, which is, as you can see, things are very, a bit volatile. At one time, Africa, you know, that Yara Quira, and Muguna, the number is terrible. So that it might be too early to call, so we are still studying the situation.
Avangavari, Governor Webanga Guru Renyika, Dr. John Mangudya, vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Muchirongwa che The Connection chatinotaura nevechidiki na 8 p.m. Mike Owe we Studio 7 achanga achitaura nevechidiki nezvesarudzo dzemabielections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from uma constituency elections officer right down to some police officers. Sesi deployile ama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana endawo ezingela ama infrastructure. Sideploye ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangelele lezo ndawo.
Inhlanganiso yeZEC ithi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo wokhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, into le-asthma kuyinokunye okungayenzakala ukubi sibe kwazi kunokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje laze abantwana asuzibakwanisa ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes ye-COVID but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona eyalijekiseni abayihlatshwayo yini inovele enxa yezivelakele ngemikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abeZEC bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi weZEC wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhla ka-26 Mbimbitho.
Ama trainings sesiyenzile from uma constituency elections officer right down to nanta siyaqedisa ama polling officers. Sesi deployile lama 10 lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana endawo ezingela ama infrastructure. Sideploye ama 10 sifakile lama police ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lama police sesiyafaka yonke-ke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya eZEC.
Ithe process esilungile bonke ama-electoral officers bonke sebekhona. I-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke kusoku-right nama-ballot paper. Alright, bebe akhangele lama candidates lama political parties akhangele khona sezwakhangela ama election agents ama political parties aku process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama candidates ama election agents ahambise ku Mrs. Kupe onguye DO bahambise kulesikhathi athi ngama last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onxintisa kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele ephalamende umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabeZEC.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule-administration yokulungisa iyenza
So who campaign now this campaign? This campaign that we just say in our petro, China 26. So I think this Kishman up and what would you? Is into to song is seeming in the American agent space one once a spread and what deploy so suffer a map of what I just in the eyes of the one who should go back there. In the same one there, they would be a Bapus who set up a matter. I'm not so certain, and I could see who would.
Ilunga lebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeke.
Amalungiselelo ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangelele ukubana kuze abale-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kulanto engathi ngiyalusola ume ngiyaluncoma okusalayo yilona izeke kumele yenze umsebenzi wayo and bona abantu bazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaneyiningi abangafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade sibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusupporte siwuncome. Asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liyakukhethwa libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo. Lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Hayi, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthiwa abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lathi ebadaleni vele zange ngu-understand. Nanxa sahlatshwa kodwa hayi vela sekuzwisisa kwinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho wegovernment kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe segule sesenzani.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, kule asthma kuyini okunye okungenzakala okubi sibekwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje. Plus abantwana asizibakwanisa ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivikele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yale jekiseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele mikhuhlane vele kanjani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Taunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
Because these vaccinations have been seen to be safe and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
ngoba la amajekiseni ahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleli gciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikoleni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esakuqala kungesisungulwe mhla ka-21 Mbimbitho, sizophela mhla ka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhla ka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise eEurope lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano weNATO lowe-EU kanye lamazwe akwi-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi le-Russia lingahlasela inkundla zebulenjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza eleMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonokho ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyingqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokho kungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyagolomba, ifuna ukuthi ixhophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo. Kungafuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear le. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe legunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya i-Ukraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esukuma esiyahlangana la lamazwe.
Siyabona njalo umongameli Biden esithi ele-Russia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezeMelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kwele-Ukraine. Ubona lokhu kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izakuqalisa konoku iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. Ngoba angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi-superpower of course, kodwa-ke ike yaba kuma-sanctions, ike yaba ku-disintegration yona ngokwayo idabukana phakathi amazwayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayingxenye yeRussia ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani phezu kwe-frame machine enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa, kodwa-ke uyabeloke ekolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then-ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu, kodwa-ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze kona lokho eyanelisa ukwenza kathesi.
Lowo umnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le mpelaveki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMike Hove weStudio 7 exoxa nomzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumeni ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisihluphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhova nontanga osemfakhosi siyafanana ngenduku esinazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi behambe besikhulumela be-addressa ama-challenges esinawo lapho esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esiyizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama-challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endabeni zama-elections. Okokuqala, ukuhluphayo abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanalo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo abaningi amboni ukuthi bazaparticipate-a, abantu abancane amboni ngoba kulama-challenges amaningi. And then ngingaze sigayela le ndaba zodlakela, ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka ifiyete kwazi ngesikhathi samgaba umgaba wachiya esabisa abantu abaningi and intanga iningi lokhu icabanga ukuthi hhayi kuzima ukungena endabeni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endabeni zabo zama-elections okhetho because kunodlakela. Udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwamanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections la abuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwamanye ama-issues wona la aza-affecta futhi intanga, indawo yezithupha especially ngapha emathebeleleni, le ndawo yezidlakela lena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi angcono ngezithengise amabhanana kanye ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona ngayo.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazo izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-dips yokuthi abantu abangenazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angenazithupha. Sibili inhlelo zikhona, akhona ama-NGOs azama ukuphusha ukuthi abantu berejiste ukuthi bevote, abantu bethole izithupha, kodwa ama-youth maningi angenazithupha. And i-process yangkhona yokuthatha isithupha i-process ecina isikudaka. Into okumele uyenze nge-one day ecina isikhamba ama-4 days, 5 days, of which ama-youth acina esekhalala.
Sigqiba lingxoxo Nigel bengicela salamazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke kukhetho lwama by-elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023.
Mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be-register ukuthi bevote. Xa ulesithupha ngiyakucela ukuthi register ukuthi uvote. Ungene ku-politics ujoyine ibandla olithandayo nxa uzilele wedwa ukwanise nawe ukuthi uparticipate as a young person nxa usufikile umnyaka wakho umza wakho ukuthi uparticipate. Sonke singamaZimbabweans akube le unity of purpose abantu abancane bengasetshenziswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye. Sonke sisho beZimbabwe sonke singamaZimbabweans singasetshenziswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully sikhathize sihloniphe ama-human rights abanye abantu nje.
Lo mnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove weStudio 7 njalo wazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe-Life Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesiNdebele khonapha kuStudio 7. Kheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lamabuy elections olwenziwa ngomgqibelo uliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Following our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together and that we are going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDC team members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidates. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngonkosazana Khuphe wethulela inkuthazo emhlanganweni awenze lentatheli zindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe ngumakhophe.
Mina igama lami ngingukhumbu kamlilo. Izolo ngijabule kakhulu uma ngibona umakhophe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besapote uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usapota i-CCC. Okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu o iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha iZANU-P F. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje. EZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ibingasacazi kungasacaci ukuthi kuhamba njani. Hhayi kodwa ma sebebambana kanje hhayi lo makhuphe la esebuyele kanje hhayi ikakhulu thina abantu besiNdebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona umakhuphe bemside line kanje kodwa mayela esekhona. Hayi indaba ezimnandi kakhulu zini.
Ibizo lami ngibongani okadonga. Lokho kwenziwa ngumama umakhuphe kusishiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe. Thina besigijima la sihamba layo umama simsapota konke akwenzileyo. Kodwa ngathi sesekubuyele wayakhona lokuyena lwana umfana oChamisa. I-CCC yakhe leyo thina sesisele sinje just ordinary people azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile. Yena njengomuntu vele omkhulu kupolitics yena yethwele sakhe isikhundla si-right wazamnika isikhundla kodwa thina nje ordinary members asibenefithi lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi sodwa nje sisegcekeni yena sesegijima sisapota lanto bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo kupolitics lezi.
Ningabe linjani kuStudio 7 okhulumayo uNkosi Masimagaya lo.
okuzalelwa kwagwelu kungena kwa mama ukhuphe ku sisisile ay so ngathi kubonisa indlela engandle omama sengena amaqembu amaningi kakhulu aphume aphinda abe futhi ngani uba ngumakhelwane wezano aphinda aphuma engapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle enokuyi kodwa into yakhe ayizwakali kahle ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesezinto eqondileyo yini
salibonani salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be-Studio 7 mina ibizo ngingobutho ngakomoya esibongo laphana ephuma kanye laphana esentana abanye bazi ngokuthi kusesentana mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sikamama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka i-CCC mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle kuhlelo khona ukuba kuya ngami impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo abayimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesesiyizane esiyiso esihlupha wonke umuntu ezweni lakithi inkinga esilayo ezweni leZimbabwe yizano kuphela akubanjani bonke abantu abe ngathi bengezwana laba abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyihodwa nje akukho lapha ngakhona phambi kokuphandle ukuthi babambane babe into eyodwa
akudube lokukhuluma naye lana Alexander esawu eGoli la ukungena kwamakhuphe kutshamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kuyakufana lokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo ngoba bengeke bekwazi ukulwisana lezwane bechithekana lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulwisana lezwane
mina ngingosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana ukujoyina i-CCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi uMDC ngendlela ababemlwisa ngakhona kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele i-CCC ngiyavuma uma bethi i-politics dirty game ngoba hayi inzima le ndaba
igama lami ngu-Sfomplas kuphela ungena kukaKhuphe joyinana naleli bandla likaNelson Chamisa elibonjiweyo ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni le-MDCT. So ngibona ungani nxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketha beshaphi.
Igama lami ngingu-Brighton Buthanelwa Siwanda ngise-South Africa ngumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kanso umuntu olilunga le-political party eyodwa eZimbabwe. Izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla ye-CCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesisathiwa ngu-Tsvangirai we-MDC. Ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqiniswa kudala ukuthi kube le-party entsha i-CCC. Singazi ngokuya phambili ku-2023 yena leya okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba lokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle or kuzoba nokulwa futhi kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina i-party eyi-1 bengena kwi-CCC.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozane Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.